parties. Mapotoro spakwa halas. Kusatkwa ne mangoma asatane mkwende colors. Life is spaka isetemina ore batiri. Kungarupare mufaro richitendere kamandiri. Then came ASAP Zimdola mvaragona. Mandofondo mvafuma kufura vanogona. So what? Cry for you muwezele mufaro. Muwezele rugare yena mnotoki mukombi. Kana kusa mkwine leba. Mufaro don't be late. Declare joru kuda even though sina age. Rugare ngaru wange selave mubereki. Muwezele mufaro sesol pamereki.
Mufaro kwamri Garwande, Rugare, Garwande, Faro Kwamri, Garwande, Garwande, Faro Kwamri, Garwande, Rugare, Garwande, Faro Kwamri, Garwande,
Dohuza Faro Kwamri, Mohuza Faro Kwandiri, Mande Diri Deep, Diri Shalom Suwe Chipiri, Pamai Kopa Manot, Pamuwe Kopa Maskiri, Pati Yangwa, Inama Votes, Anskumbo Chakambiri. Mufaro ngao wande stay happy. Unless kana zwa chinja kunge mwana ne manepi. Ndaenda vanda toka vana kufunza tae nepi. Ndabenda vanda shkoka pa mabaz wafa nepi. Aewa, anchada kunaewa. Anchada kugara ndichibuda ropa sewa ya baewa. Ndakuda kupinda muma white upu wakaewa. 10 years ndiri mfight andina kubaewa.
Mufaro kwa mri, garu wande. Rugare, garu wande. Mufaro kwa mri, garu wande. Garwande, 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 Garwande,
Wedzera ijoy, mwedzera mafaro tauya. Nena pitapisa kawedzera makaro. Ngirozi ye pressure, bati za ishisha. Mangwana pano shika, tot nezuro kwa ipisa. Tend to your neighbor, what you say, wakasua tine. One life to live, doya takapua. Hamona danda, kuchwaka mufaro. Kusa jompire ti, kuchwaka mufaro. Kwa sister ni mwuri say, ndiri kuchwaka mufaro. Mkango nipa number, tatowa na mufaro. Kore two keys, muhenesi, kuchwaka mufaro.
Azinige ka the bus, chimbo tipa verse. Tuma baby tu chiti tu kuda base. Namaruwa slow, vandi zipa race. China list, vandi kanda pa bepa. Senziri kamera, shizini tu babu. Roma jive, anzu unia vibe. Ka celebration, neka after party. Ka celebration, neka after party.
Rufano.